Kwazi, mburi ya Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongo wachedu chewe chidiki, chandido kupakurai, shondo rega rega, ini ndinewenyu, Mike Hove, na asa mchirongo, tukubata nyaye, zwe mamiru rakaita ufumi wenyika, tijikurukura ne umunu we chidiki, mkuru we kambani Open Mind Initiative, batatenda magetsi. Ande kuna wama ketsi, tinswe zizere, wama ketsi, mkoma mkoma, zuru kufamba.
Awa zuru kufamba mkoma maizuri zizi.
Aiwa ina angu pache zangu, ndrugu para zukuru, ndinovi mbazo karo kuchu watere wangu, navo, varibo. Mkoma maketsi, nyayeri mkango mainzwa, tipe uo maonrenyu, pamsoro, pi zwe mamiru raka ita ufume unika.
Ya, so far, since Mamiru Rakaita Zimbabwe, there are a lot of challenges, especially for us as youth. I am the co-founder of Open Mind Initiative Africa, and you find that at this point in time, Matepede Kutipe, say, registration, Open Mind Initiative as a company, Akamira, Ningayakutimari, and just get it, it's going to be one. So I know the challenge you and sitting in the Gandhi and doing a chief, yes, I cannot do any work with them. To be that easy challenge, it's just an energy because I want.
Tobata nyaye currency rikushandiswa munyika ndiri pane US dollar pane RTGS pane bond note tirikunzwa vanhu vari kuti value ye bond munyika irungodona vechidiki vane ma business avo vari kurarama sei ko munyika
ya iyo ine nyaya kuti hiye zviribatike kune vazhinji zvinoneta saka isandi tinguva zhinji kana pane zvipane tumabatsi tumoto kuti tichiita izvezvima yanga ndapiwozi nguva zhinji dzachona tinenge tichitaja ne bond. And because the cars are watching them in a bond, sometimes I know that I will pay you in 2 weeks. When you tap Basara Waita and then you know you put Badara in 2 weeks, yes, you're going to get a full. Maria, in India, Shoma Shoma, Papayango, I charge, and I'm going to get a full. But you charge a moon, you know, I ask one. Then you go as you find my clients, my little girl, and I'm going to get a season. Tumu na atenge US, kutazi kipariri US, jino mkosta mo, saka muna nenga hafi ura, pangwari bendishi kase, bitishwa gafungu, kushanda nae panu chini jojo, nizume shaka daru. Saka challenge, itori, yakati nyanyia, nye mkipindi rangwa toka wana.
Maanyatu otsana ngura mkati imi, ma clients enyu muna ito wa badara ine bond. Asiwari ipo vanu, waku uza wanu, kuti aiwa, ina angu kana uchindi badara ma services angu, kana uchindi badara rent mbama angu, badara ne yusa. Zino vanu wodi sezo dolara cho risiri kubatika mnika.
Mwena majo kone ya challenge ya kanyanya. Kakuti, dejezo iti dambu tukora chiku sangana naro. Dere kuti, tukafana nezo iti yes are one. Asi dora te chifandara unge tichi badara wa naro. Kuti, nende nguwa mabasa achiku yake, achiku shanda, achiku ucho uvili. Solution, kuti inga bekwa tiri, zino neta. Nyo bego kuti, matamugresa ati unge tichi stresa, they are part of a huge macroeconomic situation ya tinga kwanise kukontrola sene chibiki kwa nguwa shizu za hila ndike kuti chiributi waza ya chona mungu kwa tinga kwanise kukura achedi nadeko kuti zugu nji pamda chiremba aya ma challenge ya tina fesa sene chibiki ma challenge ya kuti ano fono wako ano sofa ni wakuru hedi ama solution wa shizu ya nageri ngotu ndaku saka inga haku chajane hile anchada bond nyo nguwa shizu ya kutu kutorema because maklienza wako nengi wa sina mario.
Aiwa taakushuka kumakume chirongwa chedu chanasi vama ketsi tipo yuwa mazo enyo kupetisira pamsoro penyaya cha chikurukura nasi mchirongwa
panyata chikurukura ndi ya kutu ndiyoda kukuru tanga nekutenda mkoma big mike le effort ya mneika kutuma challenges edi ange achizi kano nguba jingi kututuka nsongo izi mkungu wana mkana ukisa warane zao chini chine chikoshera ne kutu ndiyo jingi nguwa mkana wego watu ngeti nao wegutu tishuke kuwa kuredu ene mchungwa sa mzaka chibidi kutu ya nyango zi mishikaramba sirema sa marimena zirpita chukura mbataka shigirira ne kutu kutu kiti tichasia ipo parifo sega pataka bata zi mwenye mkungu wa zine wana ufizuka suto waza kudarika marwazi wa zi kutu.
Aiwa atakunza ya shakanaka mkuru we kambani ye Open Mind Initiative wa tatenda magetsi tatenda, thanks so much na kupinda mchirongo wangu.
Thank you so much, good night.
Ama zangu, tashika kumakumu ye chirongwa nga tisanga na ipa dandi mtande ya pa Twitter, uye jepa Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu, kana pane zimwe nyaya za mnoda otizi kurukure pana papa zirongwa zedu zewe chidiki pa Studio 7, unukwanisa undinyorera ipa po BigMike3 pa Twitter nepa Instagram. Anokoneka ine mfaro ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe. Anokoneka ine mfaro ndine Mike Hove. Bye bye.